Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 11/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganise mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemapuraimari. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAssociation of Foreign Press Correspondents muUnited States rabatana nePepsiCo mukuita hurukuro yezvakanakira kurima kusingakanganisi ivhu nemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture. Vari kupinda mumusangano wanhasi vanosanganisira nyanzvi munyaya dzezvekurima nevatori venhau kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Musangano uyu uri kuitirwa padandemutande reZoom. Ivans Sininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti nzira yekurima inokwanisa kubatsira varimi nevanhu munguva yekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Mukuru wesangano revatori venhau reAssociation of Foreign Press Correspondents Vatanos Dimaris vatenda kuti donzo ravo nderekuti vanhu vanzwisise nezvekurima kwakadai kunobatsira sezvo vakawanda vatarisana nenzara iri kukonzerwa nekushanduka kwekumamiriro ekunze. Mumwe mukuru mukambani yePepsiCo vaJim Andrew vaudza musangano uyu kuti sekambani yePepsiCo vari kushanda nenyika dzinopfuura 60 vachibatsira varimi neruzivo regeneration agriculture.
Sekambani yePeps tiri kushanda nenyika dzinosvika 60 kukubatsira neruzivo rwenyaya dzekurima pachishandiswa mhando iyoyi inonzi regenerative agriculture. Varimi vanogona kusiyana uye vanogonawo kufanana, asi vese vanoshanda nesimba kurima minda yavo dzimwe nguva pasina chivimbo chekuti vachabudirira sezvo vaine mukana mumwe chete wekurima pamwaka wega wega, asi vanodawo dzidziso nerutsigiro rwakanaka. Isu tiripo kubatsira nenzira dzekuti vakwanise kuwana goho rakanaka.
Mumwe ataura ndimuzvinafundo Abby Work vekuNorth Dakota State University vanovawo nyanzvi yeutano hwevhu uye vakavamba kambani yeWeek Consulting. Vati zvakakosha kuti patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira ramangwana revana.
When they start building that network of people with a common vision and goal for
patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira remangwana revana vedu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti Zimbabwe yakatotanga kumhanya nezvirongwa zvemarimiro eregenerative agriculture.
Muno muZimbabwe, pfungwa dzekuvandudza zvokurima zvakatanga kuitwa kuburikidza nechirongwa chepfumvudza intwasa, icho chinokurudzira kushandiswa kwemufudze kana murakwani, izvo zvinogadzirisa ivhu nekuwedzera kuita hujikimuvu. Zvichibatsira kuchengetedza masango, minda, zvichiwedzera zvokudya zvinobuda pandima doko, zvichiwedzera goho nemari inowanikwa nemurimi pandima doko.
Izvi zvatsinirwa nemwe nyanzvi munyaya dzekurima vanikros Kanjengo vati regenerative agriculture yabatsira zvakanyanya munyika.
Pasi rose kuedza kugadzira dambudziko rekushayikwa kwezvekudya rakauya nehwaro hwakasiyana siyana hunosanganisira hunonzi Sustainable Development Goal hwakatanga muna 2015 hunopera muna 2030. Zvatiri kuita izvozvo zvinofanira kuramba zvichiwandudza. Saka semenza nisi kutara nyaya yerecycling, nyaya dzekushandisa manyowa, even nyaya dzemapadhoki chaivo, tiri kuchengetedza ingava mafuro ringava ivhu chairo, tichidzivirira zvinonaso erosion. Izvozvo izvi regenerative agriculture.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndemumwe ari kukurudzira kurima kwakadai kuedza kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze yapa kuti dzimwe nzvimbo dzitanze kunaya, dzimwe dzichiitawo mafashamu zvichikonzera nzara munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zin.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanoti vatanga gadziriro yekutsvaga vachavamirira musarudzo dzegore rino. Bato iri riri kusarudza vacharimirira muSenate, mudare reParamende uye kumakanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMonzora.
Nezuro chaiye takaita musangano wedu weStanding Committee tichitarisa nhau dzekusarudzwa kwemacandidates. Takabvumirana mitemo ichatevedzerwa uye gwaro richatevedzerwa rinotaura iro kuti anokodzera kuita candidate paposition yakati ndiani. Taane dzimwe nzvimbo dzataane macandidates already, nedzimwe nzvimbo dzisati dzaane zvadzo macandidates atati tasarudza.
Vanhu vanenge vachisarudzwa sei chaizvo?
Musarudziro uchaita macandidates ndevekuti vanhu vedu vanoapplya kumaprovinces kwavagere. Pakaita munhu umwe chete aapply, notarisa kuti munhu iyeye anokwalifya here, obva angopinda akangodaro ari unopposed. Pakaita vanhu vanodarika mumwe chete, tine stage yekutanga yatinoti consensus building.
Ndeyekuita sei?
Ndeyekuti macandidates ivayo anotaurirana ari ega, wowirirana kuti wabvumirana kuti ani apinde. Asi kana zvichinge zvaramba tinoita maprimary elections. Saka isu kuMDC hatiite zviya zviya zvekudoma macandidates kuti ningi ndiyakutomira kwakati. Vanhu vemunzvimbo imomo, mungava muward, mungava muconstituency, vanosarudza MP wavanoda kana kuti kanzela wavanoda.
Munotarisira kupeta chirongwa chenyu ichirini?
Tiri kutarisira kuti by musi wa 4 June tinofanira kunge tapedza selection yemacandidates edu. Chinangwa chedu kuti pa 210 constituents tiri kunofielda macandidate ese, pa 2007 wards tiri kunofielda macandidates ese. Saka tine vanhu vazhinji vakaexpressa kuti vanoda kumirira sangano redu reMDC.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Handingati vaMonzora kana veCCC vakanonoka panyaya dzavo dzekuti vaite maprimary, nokuti mukatarira muchaona kuti izvozvi kunyange iro zuva resarudzo chairo chairo hasati raziviswa kunyika. Mozotarisazve muchaona kuti chatiri kuti vakanonoka nacho kana kuti chiri kunzi vakanonoka nacho ndechekuti vezanupiefu vakatoita. Zanupiefu handi kunge kuti ndo inofanira kuti ibudze vamwe kuti chiita yapa nepapi. Zanupiefu ine urongwa hwayo ndi yakaita panguva yayo, avavo vari kuita panguva yavo sokuona kwendozviita.
Asi munoona vaMonzora vachikwanisa here kuunganidza vanhu vanoita kuti vamiririre bato ravo musarudzo dzose munyika sezvavari kutaura? Tichiona kuti dzimwe nguva paimboitwa maby elections vaimbotatarikawo kuona vanhu.
Izvozvo hazvizikamwe. Handifungi kuti pane bato rinogona kukonewa kufielda nhengo kana kuti macandidates kumativi ose enyika. Asi chinoitika ndechekuti vanga va effective repa makampeign avangaita kumativi mana enyika izvozvo ndo zvingatariswa kuti kana vamunzura vachida kuisa macandidates kwakasiyana siyana vangakwanisa here kuwana support yakati wandei
munopaona sei ipapo vanokwanisa here kuti vabudirire
izvozvo zvezvodependa nepopularity yavo but mukatarira izvozvi muchaona kuti vamunzura takavatarisa bato ravo harina kunyanya kuva popular
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia centa vaernest mudzengi vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 apo zvirwere zvepfungwa zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka kunyanya zviri kuwedzera uye chirwere chekorera choramba chichipararira munyika vakoti vanoti havana mishonga yekurapa varwere uye mari dzavari kutambiriswa hadzikwane izvi vanoti zvave kupa kuti basa ravo rivaomere Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vakoti vakataura nekomiti yeparamende inoona nezveutano kuparire Nyatwa Group of Hospitals nezuro vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kushandira hurumende kwemakore mashoma vosunungurwa pajoki ravanoti reunhapwa ravakasungirirwa mubati wehomwe muzimbabwe nurses association vaalan nyampinga vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kunotsvaga mafuro manyoro
sakana zvakanaro taikumbirawo kuti muti retirement age yemanesi ingoita 20 years
Sachigaro weZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare vaLucas Shalala vanoti chiri kuvaodza moyo yemari yavari kutambiriswa.
Salary yatinoda kukwanisa kuda tiri kukumbira kungodzokera pa2018 salary yatanga takutembera $840.
World Health Organization yakakurudzira nyika dzakabudirira kuti dzisatore vakoti vana chiremba kubva kunyika dzakaita seZimbabwe sezvo dzisina vashandi vakakwana. Vashandi vemuzvipatara vaka wanda vari kubva muZimbabwe vachienda kunyika dzemusadhar America Australia Britain nedzimwe vasharare vati vakoti vari kuchema chemawo kuti kunyange vamwe vasvitsa makorano vasunungura muchibvumirano chekushandira hurumende vari kunyimwa magwaro avo kuti vakwanise kuenda kunotsvaga basa kwavanobhadharwa zviri nani
2005 ndandiri musecond year ndopakaintroduswa nyaya yebonding system yekuti kana uchinge wapedza bonding re 3 years ndopaona applya uno kwa diploma rako takatanga tichazviita izvezvi but a lot of nurses here anongori ma nurses dhana kana mapepa kana diploma izvezvi vakawanda munomu asi vakapedza bond
Vakoti vanoshanda nevanenge vorwara nepfungwa vari kutiwo upenyu hwavo hwave munjodzi nekuda kwekushayikwa kwemishonga sezvo vamwe varwere vanenge voita zvemhirishonga dambudziko rezvirwere zvepfungwa rinonzi riri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka vasharare vatenda kuti dambudziko rekushaya mishonga rakakomba
hatina gozro hatina macrep bandages hatina ssd cream hatina betadine
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati mishonga nezvekushandisa zvirimo muzvipatara Asi panyaya dzekuti vashandi havasi kupiwa nenguva magwaro ekuti vasunungurwe kubva kushandira bazi rezveutano nenyaya dzemihoro vamujiri vati tivabate mangwana mumwe mukoti Pamela Mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko Nyatwa Group of Hospitals kunobatsirwa madzimai akazvitakura ati hurumende inofanirwa kuvaka mamwe makamuri kana zvipatara nekuti varapwa vawandisa
zvekuti vazhinji mapatients if you go izvezvi mukati unopinda vakarara pamafloor beds ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuakomodata 38 patients inopedzisira yakuakomodata maybe 70 patients
sachigaro wekomiti inoona nezveutano dr ruth labode vati vari kuita misangano ine vakoti nyika yese mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuzimbabwe nurses association zina vachiti vari kuzvionera pamunhu sefodya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
manesi vari kushanda in very difficult condition havana magloves sometimes vanodonata even mari yekuti vatenge
kutengere mapatient mishonga avagoni even kubhadhara renti.
Bazi rezveutano iro rinobatsirwa zvakanyanya nenyika dzakaita seAmerica, Japan nedzimwe rinoti mari yarinopiwa mubudget renyika ishoma. Mugore rino bazi rakapiwa zvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kana kuti 11%, chinova chikamu chiri pasi pechinokurudzirwa kunyika dzemuAfrica pachibvumirano cheAbuja Declaration, chinoti mapazi ezveutano awane zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15% zvebudget. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Raimbo amutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuenderera mberi vachiramba mhosva yavakabatwa nayo yekumbunyikidza nekubata zvisina kukodzera mumwe mudzimai, Jean Carroll, muNew York. Vakanzi vabhadhara mamirioni mashanu emadhora. Vanoti vari kudzokera kumatare idzi mhosva kunokwikwidza mutongo uyu. VaTrump vanonzi vakapara mhosva iyi kumakore ekuma1990, uye vhidhiyo yavakabuda vachiti semunhu ane mukurumbira vanogona kubata chero mudzimai panhengo yakavanzikana yakavaroverera. Mudzimai uyu anoti ari kufara nemutongo wedare sezvo uchipa vimbo kune mamwe madzimai anombunyikidzwa. Iran iri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu nekuuraya vanhu vakawanda vari kutongerwa rufu. Nezuro vanhu vanomwe vaipomerwa mhosva dzekubata chibharo nekutengesa zvinodhaka vakaurayiwa. Kubva munandira gore rino vanhu mazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 209 vaurayiwa muIran. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzichaitwa gore rino, vamwe vari kutevera nyaya dzegadziriro resarudzo idzi vari kubvunza kana urongwa huri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika mukusarudza vachaamirira musarudzo huine gutsa ruzhinji uye hwakajeka. Bato rezanupf rakatopeta urongwa hwaro reCCC rakatanga asi harisati rapedza ukuwo reMDC razivisa kuti rave kutanga. Kunyangwe vakuru vemapato aya vari kuti vari kuita zvegutsa ruzhinji mukusarudzwa kwevanhu, vamwe vari kuti hazvina kujeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukurano nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta pamwe navaGilbert Dzikiti vezanupf. Tatanga nekubvunza vaguta kuti urongwa hwavo hwekusarudza vachapinda musarudzo hwakamira sei.
Muzuva ramezuro National Standing Committee yedu yakagara pasi ichirangana kuti tisimbise gadziriro dzedu dzekupinda musarudzo dzematongerwo enyika. Saka rakaurirana dare reNational Standing Committee kuti panofanira kuti paziviswe kubudikidza negwaro ratinoti iro recandidate selection template rinenge richizotibatsira ine mitemo negwaro kana kuti direction inotizivisa kuti vanhu vachazvifambisa sei kuti vasarudze kuti vazova vamiriri vedare reparamende kana kuti kumakanzura. Saka izvi tazvizivisa nhasi kuruzhinji rweZimbabwe runotsigira bato redu renzisi pamwe chete nevateveri vedu vanenge vaine shuviro nechinangwa chekuti vave vamiriri veruzhinji mudare reparamende nemakanisa.
Vadzikiti, takaona bato renyu rezanupiefu rakatopedza nezveurongwa hwekusarudza vachange vachirimirira musarudzo. Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato?
Isu sebato riri kutonga rezanupiefu tinotungamira pane zvose. Takatotungamira kusara makandidheti achange achimiririra madzorodzi rezanupiefu maelections mwaka uno we2023. Zvakaonekwa nenyika yose zvichitinhira. Tinozoona kuti vanoteera mashure vanochiperekedzawo munhau idzi ndoko vaakutsvagawo kuti vangamirirwa seni vamiririri vakandidheti avo. Asi tiri kuona kuti varudza vezvavo vanenge vakatirongetei pamusoro pokuti vakamboendawo kucongress yakasarudza mukuru wavo. Vane mastructures aripo. Tavadzira kuti kune national council yakatogara itatemplate yekuti vatachavhinge vachishara sa zakiririra maconstituencies mavo. Zvinoratidza kuti zvine oda. Saka zvavo zvinenge zvakati jekei. Saka titongovashuvirawo kuti ayo vanhu ndiva vanyika ndiyoi dai vaitawo zvokuti tiwanawo zvinotikukidza zvakasimba muelection yatiri kupinda ye2023.
Ndodzoka kwamuri vaguta, tinonzwa kuti urongwa hwenyu hwekusarudza vachamirira bato hune mastage matatu anoti nomination, moita consensus. Paconsensus ipapo kana pakundikana kubuda nechinhu mozoita maprimary elections. Muri kuratidza demokrasi here apo?
Hongu, ndinotaura sekudaro kuti tiri kuratidza utongi hwekusarudza demokrasi. Regai nditaure ndichiti mukoma jonga, isusu sebato reNDP tiri bato rine bumbiro remutemo. Waro ratiri kutaura nezvaro richatibatsira kuti vanhu vachasarudzwa sei tinozvitora mubumbiro remutemo, zvinhu zviri muconstitution yeMDC. Saka zvamabvunza ndinoti hongu zvinhu zvinoratidza utongi hwegutsa ruzhinji nekuti tiri kutungamirirwa neconstitution yeMDC.
Vadzikiti, munoti neurongwa hwaziviswa navaguta huchashandiswa nebato ravo kusarudza vachamirira bato?
Maonero angu ndokuti panomination apa yese vakanaka, tofanira kuziva kuti ari kuda ndiani. Vanhu vaise vakamacv yavo toiswa nomination harusi nomination zvekuti iprocess itiwe nomination yekuti munhu anotozvinominata yega kuti ndaakutoda. Vanhu panomboitwa kavheting anoitwa hazvisi pachena pamatariro avaita, vangoti kune nomination inoita chete. Saka dziprocess yenomination yacho iyoyo haisi pachena pamatariro avaita. Andi second process yematauro econsensus iyo iyo haisi democratic iyo, hakurai kunzi democracy paconsensus. Haina vanhu mukati mayo asi kuti ine munhu mukati mayo, pamusoro pokuti vanhu vaviri ndo vachagara pasi kana vatatu wekuti iyo dzika kuti yokwira ko vanhu zvavakuda ndezvipi.
Iyo vaguta hanzi madii kungonanga kumaprimary elections pane kumbotendererera muchiti consensus nenomination
kete ndokunga pane pasina kudzisika mukutsanangura kwatanga tichiita. Tiri kuti isusu vanhu vari kuenda kumaprovince vokunosarudzwa ndokunoitwa manominations. Asi tiri kuti mukuitwa ikoko zvinhu zvaitsika mubato redu reMDC sekutaura kwandaita kuti tiri kutevedzera constitution bumbiro remutemo reMDC. Chinhu chinonzi consensus handi chinhu chitsva, itsika yatakabva nayo kubva mugore ra2000 kupinda maelections tichifoma semusangano.
Vadzikiti, kuzanupiefu takaona kuchiita mapisha-pisha kunyange makaita urongwa hwemaprimary hwamuri kuti ndo hwakatwasuka uhu. Musiyano uri papi nezvimwe zvamuri kushoropodza izvi?
Musiyano uri pakuti simba rohwe riri mumvura. Candidate must be chosen by popular consent of the vote. Ndo pane musiyano ipapo.
Manzwa kubva kuna vaGilbert Dzikiti vebato rezanupiefu. Manzwawo zvakare kubva kumukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuyambira kuti uwandu hwevanhu vachange vachitiza hondo muSudan hunogona kuwedzera kana pakasaitwa chibvumirano cherunyararo. Pari zvino nhumwa dzinobva kuhurumende yechiuto iri kutungamira nyika iyi nechikwata chakaipandukira cheRapid Support Forces dziri kuSaudi Arabia uko dziri kuita nhaurirano. Pari zvino vanhu vanodarika 600,000 vafa munyika iyi uye vamwe zviuru 900,000 kana kuti 700,000 vakasara vasina pekugara. Vamwe vanodarika zviuru 100,000 kana kuti 100,000 vakabuda munyika iyi vachienda muhupoteri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatim Muringai.
Hondo yekusudani yasvika pane nzvimbo isisina kunaka. Nokuti kunyangwe vataurirwa nyaya dzekuti kuve nekumira kwehondo o kumiswa kwehondo havasi kumira. Tinoona kuti vanhu vanobva kunyika dzakawanda vatobuda muSudan nokuti hazvisisina kumira mushe. Tinoziva kuti kubvira zvakabviswa mutungamiri wenyika vaAlbashir, Sudan haina kuzombomira zvakanaka nenyaya dzematongerwo enyika. Taifunga kuti kubviswa kwavakaita kuchaita demokrasi, asi kune mapato maviri anga asiri kunyatsowirirana. Nekuti kune varume vanorepresenta bato rainzi Janjaweed, iro raishandiswa navaBashir kurwisa vanhu vekuSouth Sudan yakazowana independence yayo. Saka pakazopera hondo yekuSouth Sudan vakaramba vari bato remauto anga asiri mauto enyika yeSudan. Ndopave nenyaya nokuti vatungamiri vemapato aya, kunoti mukuru weArmy yeSudan kozoita iye mukuru weJanjaweed, ndo vavakurwisana.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuti iro riri kutyira kuti vapoteri vachange vari kubva vachitiza hondo yeSudan vacharamba vachiwedzera. Uyezve tichiona kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pari zvino muSaudi Arabia. Munofunga kuti nhaurirano idzi dzichabudirira here?
Nyango kutaudzana kuripo, vakumbirwa nenyika dzakawanda, USA, Saudi Arabia neAfrica yose kuti vaise zvombo pasi nekuurayana havasi kunzwisisana ipapo. Tinoziva isu kuti Sudan inyika yakakosha nokuti ndokunorimwa donje rinotengeswa nyika dzose. Nerwizi rukuru runonzi Nile River runobatsira Ethiopia.
Tine urombo vateereri, taita dambudziko nemishina yedu. Manga muchizwa kune vanoongorora zvematongerwo enyika vati Muringai vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Muimbi anemukurumbira munyika Wingi D awana mubairo wepamusoro-soro weBest African Dancehall Entertainer kumakwikwi echimakumi mana kana kuti 48th International Reggae and World Music Awards. Rinei gore rechipiri rakatevedzana achisimudza mukombe uyu mushure mekuvhoterwa nevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata manager waWingi D vaJonathan Banda.
Ndinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe. Ndinotanga nekuti chara chimwe hachitipa nyinda.
Sei muchidaro vaBanda mungajikisa ipapo?
Mhemberero dzemukombe uyu dzinovepo kuburikidza nerutsigiro runowana muimbi kubva kune vanhu veZimbabwe vari pasi rose. Tinoramba tichisvitsa nhendo kuruzhinji rwose. Ndosaka vakuru vakati simba rehove riri mumvura. Muvanhu ndimo mune simba zviri. Mukurumbira wemuimbi unoramba uchibva mukubatsirwa nerutsigiro rweruzhinji rweZimbabwe. Kupakura kunoita Wingi D mumanzi kuturika, iko zvino magafa oturumura nemhemberero dzemikombe wakaita seiwoyo. Zvokwadi zvaratidza kuti kuturika denga kubatirana.
Maneja waWingi D vaJonathan Banda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. But right now we carry one another basket. Vateereri, musakangano wachirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu zvokonzera nekuti vanhu vashaye nyazvakanyanya munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa nhau dzanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemapuraimari. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. anokuoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi nezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithe kubalulekile ukuba kulondolozwe umhlabathi. Umongameli Mnangagwa uhlanganela bakhokheli bamasonto esipostori bekhulumisana ngokuqoqa umkhuleko ukukhulekela ilizwe phambilini kukhetho. Abanye abesifazana bathi bakhathazekile ngenani labo mama asebeveze ukuthi bazaphatheka kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi lezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithe kuqakathekile ukuba kulondolozwe umhlabathi ngokusebenzisa indlela ezilula ezinjengohlelo lweintwasa oluhambelana lalokho okubizwa ngokuthi yi-regenerative agriculture, yona iqhutshwa emaphandleni aseZimbabwe la kwamanye amazwe. UGibbs Dube wa Studio 7 uyalandisa.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni oqhutshelwe ebulenjini be-internet oqhuqwe inhlanganiso yentathela izindaba ye-Association of Foreign Press Correspondents kwele Melika ibambisana le-PepsiCo. Abethule lokhu bagoqela usiqamfundo Abbey Week ose-North Dakota State University, umnumzana Jim Andrew, umqondisi we-PepsiCo, lo mnumzana Adam Kiel, umqondisi wenhlanganiso ye-Soil and Water Outcomes Fund, labanye. Usiqamfundo Week uthi kuqakathekile ukusekela abalimi abasebenzisa umhlabathi.
Work for those practices, I think that helps accelerate the adoption and breaks down that barrier a little bit. So I think that's one role that we can play within our organizations is helping to build those networks for those farmers who are interested in these practices, want to adopt them.
Kuqakathekile ukuba kubunjwe amaqembu abalimi abalakho ukuba beqhube uhlelo lwe-regenerative agriculture. Kumele sikusekele lokhu.
For the next generation.
U-Andrew uthi abalimi baqa kathike kakhulu kuhlelo lwe regenerative agriculture.
Every farmer is different, every farmer is the same. You know, there is a common set of they are on the land.
Abalimi bonke bayafana bephinde behlukane ngabakwenzayo. Bonke bakhangelane lezomhlaba ngendlela eziyeneyo. Ukulima kulenzuzo njalo kusinye isikhathi akulanzuzo.
They need the educational piece to know what it is they're doing, but they're still concerned about how do I take care of what I have? How do I get a good crop? Take risk out of that system.
Umnumzana Everson Ndlovu, ingcweti kwezokulima osebenza eNational University of Science and Technology, uyakusekela lokhu.
Nxa sikhuluma nge-regenerative agriculture, sibhekene le ndaba yokutshintsha komkhathi. Ama programs analawa esithi thina of late climate smart agriculture. Indaba zabo gachopu, yebo sisa kunika amabizo amanye amaningi ningi, intwasa, fumvudza, conservation farming, kuchiyene in terms of ukubiza ukuthi ungapi. But basically is climate smart agriculture. We are seeing, nga ukangeke ugachopu for example, ukepa ikoti lapha. Ikuthi liyana mhlayizulu siyagcina amanzi loba emalutshwane kuyagcina amanzi okuphindizela ukuthi kube kuhle ukuthi usunxa uhlangene lapha uyendlala imali yatata mahlamvu amahlanga wendlale uzama ukuthi uthi reduce evaporation ukuthi amanzi angabaleki ayemkhathini it's like uyavayela phansi. So what happens ukuthi even komile the little water engene phansi konapho is retained for an elongated period kumbe ngithi for a longer time konoko kwenza ukuthi ngesikhathi amabele ekukhule laphana amanye angala khonoko angala mulch athe sitha akwe abe mahle. It has helped a lot, it has changed sibili impilo zabantu ngoba ufica ukuthi in a bad year umuntu ohambe ngalolo hlobo lukagatshopi uyathola ngcono kakhulu.
UNdlovu uthi abalimi kumele benze konke okulondoloza umhlabathi.
Asikhangelanga kuphela in terms of ama-crops, nxa sikhuluma nge-climate smart agriculture. Endaweni ezomileyo njengabo-case ngapha kithi ngapha, you know, imatopu, Gwanda, Bedbridge and stuff like that. Siyananzela futhi ukuthi because of climate change, la madlelo aya encipha. So we encourage ama-farmers ukuthi athi go for small livestock, ombuzi lava, imvundla leyi, iinkukhu ezemakhaya leziyana. I-small livestock ayidli njengenkomo. Yebo inkomo siyayifuna nyakwazi, but you tend to benefit more if you go i-direction ye-small livestock. Kuyatshisa phela. So i-small livestock is kind of resistant to ama-droughts la. So kuyaphathisa kakhulu. So these are the ways. Lapho futhi nxa usulima laphana sithi sembuyele ekulimeni futhi. Ekulimeni khonaphana abanye bakhala ngokuthi angila mahlamvu. Uyakwazi lokuhlanyela, asithi usufake isivuno sakho phansi sesimiye laphana. Uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo. Lawo ayakhava indawo yakho. Aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugatshopu but bale lokho behlangela umumbu. Let's also go for small grain. Esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain. Ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought, ama-dry conditions. So kuyaphathisa futhi. Singagijimisa umumbu thina semathebhelenti ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho xa ungafuna ukudla isitshwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu but you have made money then.
Unkosikazi Sikhanyiso Masina umlimi wesigabeni seNyamandlovu uthi bayaluthakazelela kakhulu uhlelo lolu.
Gantshompo uyanceda kakhulu, akubi lendlala nxa ungalima ngogantshompo. Wona lana amagodi asiza ukubamba amanzi, amabele abe sekhula ukuthi kuba lesivuno. Kunamsebenzi yebo ye kodwa awulaluki ungafunanga. Abantwana babafi ngendlala ngenxa kagatshopu. Izifuyo nazo ziyathola ukudla. Sesafundiswa ukulima, ukulimela izifuyo utali benkomo. Buyancedisa kakhulu okumangalisayo. Awulaluki ungatholanga amathole. Iinkomo zakho ziyajopha every year ngokuzincedisa ngotshani bonobo esibulimayo. Lo mhlabathi ziyawuvuselela, ikakhulu ingasebenzisi i-fertilizer le esiholiswa nguhulumente. I-fertilizer esiholayo siyifaka emhlabathini, ibe ngathi sayifake emhlabathini kayiselani lo mhlabathi kube sekusenza umhlabathi uhlale ulokhu uvejini unjalo. Loba uthilima usintshanisa kakuwugugude umhlabathi kuyawuvuselela kakhulu kube sekusenza lesivuno sephezulu.
Umhlangano lo oqhutshwe ebulenjini be-intanethi kwele Melika ugqitshwa namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokhiphi Stube.
Umongameli Emasoni Mnangagwa uhlangane labakhokheli bamasonto esipostoli aphansi komanyano ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe namuhla bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthi kuhlelwe usuku lokukhulekela ukuthula elizweni phambilini kokhetho. Ukhetho lweZimbabwe luvame ukuba lodlame olumemethekiswa ikakhulu ngabasekeli bezanu PF. Sixoxele umfundisi uSeni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, yena othi umuntu wonke ulomlando wokulondoloza ukuthula elizweni phambilini kokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthandazela ilizwe lethu ukuze kube nokuthula. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa kuthandazwa kube khona abakhokheli belizwe. Kodwa into eqakathekileyo engifuna ukuyichasisa ibemgqele ukuthi imithandazo ibe khona kumele abakhokheli bamabandla kube yibo ababaphambili. Njalo akumelanga ukuthi kuchubanisane lezinto ezama-political parties. kodwa kumele kube umthandazo owelizwe lonke ongakhethi muntu, ongakhethi ukuthi lowo muntu ukuyiphi political party ohlanganisa wonke umuntu. Ukuba ngabe kungubani lobani angabuya-ke kulowo mthandazo ezothandazela ilizwe. Njalo-ke lindaba yokuthandaza ikithi amabandla yithi okumele sibe phambili sikhokhele. Sinamabandla ethu esiwanziyo amele egoqela amabandla angaphansi kohlangothi lweZimbabwe Heads of Christian Denomination. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi sibabone kusuka yibo ababaphambili, ngoba yibo abagoqela amabandla wonke esiwaziyo amileyo. Njalo-ke kuyasiza ukuthi yikho lapho esilama-bishops ethu esisebenza ngaphansi kwawo. Ngakho siyabe sifisa ukubabona kube yibo abakhokhelayo linto. Njalo ngathi bayavuma kumbe baba-accepted ngumuntu wonke, ngoba bayabonakala ukuthi abakhethi hlangothi.
Lina njengabamasonto mfundisi, iqhaza elingalibamba liphelela emkhulekweni kuphela yini, kumbe kukhona okunye elingakwenza? Ngoba omunye engathi lanxa kungaze kukhulekwe kanganani, umkhuleko kawuluqedi udlakela.
Into eqakathekileyo kumele sikhuleke, kodwa senze olunye ulutho futhi. Yini esingakwenza? Sinenhlanganiso esizithi thina ngama-local peace committees, kumbe ukubambana kwabantu besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Ngikhuluma kanje kulama-local committee ayedlula 46 areas asendaweni ezehlukeneyo kuma-district ethu, akuphakathi kwemizi yethu, kuma-villages nakuma-provinces lasendaweni ezehlukeneyo. Bayasebenza behlanganisa abafundisi, omama, intanga, abantu bama-political parties, kuthi ngathi ngabakahulumende abakuma-districts, local authorities abakahulumente basebenzelana labo, befoma amakomithi amaqembu abekhokhela indawo zabo, besebenzela ukuthula, bekhangela ukuthi kambe kuyini okungenza ukuba kube le ngxabano. Nxa ingxabano isikhona, bayahlala phansi belungise ukuthi kambe ilungiswe njani.
Umfundisi Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abanye abesifazana beZimbabwe bathe bakhathazekile kakhulu ngenani eliphansi labesifazana asebeveze ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka lokukhetha umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lenkokheli yezabelo, kubikwa lokhu kungakacaci ukuba bangaki abazaphatheka kukhetho, njengoba amabandla aphikisayo wonke elizweni engekenzi ukhetho lwama-primary elections ngaphandle kwelibusayo eleZanu PF. Omela iphumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena ngomunye wabathokoziswa linani labesifazana asebethe baveza isifiso sokudinga izikhundla zobukhokheli lanxa kungaziwa ukuthi bazaphumelela kukhetho.
Kulesi sikhathi sokhetho inhle kakhulu, iyatshengisa ukuthi omama sebefundile, sebesazi njalo ukuthi yibo abayimajorithi entweni eziningi.
Omunye wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe, kodwa ebaqinisa ukuba bengayekeli.
Bona emaralini bakhuluma nge-promotion of women, kodwa okuyenzakalayo kahle kahle kuzananzelela ukuthi ama-policies abo awakho friendly and amade is serious i-violence.
Ummeli wenkayi North edale lephalamende unkosikazi Sithembiso Nyoni yena uthi loba kunzima kwezombusazwe abasakhulayo bengahlehleli emuva abafundi ebadaleni abakhona manje bengesabeli khatshana, ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
Sicela ukuthi sibambane nini omama abazindlela, silayele abalandelayo. Esikhathini yabusuthi uyamlayela umntwana indlela, umbona sempuntjukile sesiya khamba yedwa. Lawe njengomuntu omdala uyayekela. Kodwa ke ngicela ukuthi laba batsha abafuna ukwengena kupolitics ababambane babekezele bangaze bakhanya sebebe sibabodwa. Sizimisela ukuthi sibe labo but kuba lobunzima.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Themba Chivea upha umbono wakhe ngenkinga ezibhekane labesifazane beZimbabwe.
Ngenxa yokuthi inhlanganiso eziningi ezinye ziyenza imisebenzi yokukhuthaza omama lokumela amalungelo abomama zingani lazo zizamile ukuthi to some extent omama labo batholakale bephatheka labo ekutheni babe ngabangena ezikhundleni zokuthi labo bavotele kumbe bakhokhele izigaba.
Umnumzana Njabulo Moyo isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development, iWild, uthi sebesungule uhlelo olukhusela omama emadolobheni lemaphandleni ukuba baphatheke kunhlelo zokhetho ngoba inani labo lokhe liphansi.
Lokhu sungule ngemva kokunanzelela ukubana izinga linani labesifazana abaphatheka kwezokhetho lwezombusazwe liphansi kakhulukazi, kukanti bona abesifazane balinani eliphezulu basikhangele ilizwe lonke leZimbabwe.
Lonyaka iZimbabwe kumele iphathe ukhetho kodwa awukacaci kuye wonke umuntu ezweni ukuba bangaki omama abazangena ukhetho banqobe ngaphandle kwenani ele-proportional representation. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lomanyano we-United Nations olubona ngezamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council namuhla lukhuthaze amazwe alamandla okulawula okwenzakala e-Afrika ukuthi akhulumisane lamacele ebutho lakwele-Sudan alwisanayo ukuze akhumisane umlotha aqede ukulwisana okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo njalo osokubulalise abantu abangamakhulu ayisithupha 600. Inkuthazo le yethulwe ngumkhokheli wogatsha lolu umnumzana Volker Turk emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland ngenjongo yokukhumisana yokuthi kube lokuthula kwele-Sudan namacele omabili akhumisane umlotha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa, akusiyonto ebukekayo kodwa kuyabe kubonisa ukubana abantu ngenxa yokuthi asihlali phansi sitsho ukuthi lo ngiphezu kodubo lolo esiphezu kwalo sifuna ukuya ngaphi sivumelane sonke sikhangela kakhulu simotivethwa ngesingakufuniyo than esikufunayo. So yikho uthole ukuthi uma selihambile lithi selisithi liyakhangela lithole ukuthi lo eselimfakile sesiba wesi kulalabo odalifuna ukuphuma kubo.
Amazwe aseAfrika akhona yini obona engaphumelela kumizamo yokuletha ukukhulumisana lokuthula kwele-Sudan kanti njengeZimbabwe lathi kukhona yini esingakufunda njengelizwe ikakhulu sikhangela ukubana kwaba lokukhitshwa kukahulumende kaMgabe libutho njengalokho okwenzakala kwele-Sudan kusenziwa yilabo asebe phakathi kokulwisana kathesi.
Kuqakathekile ukuthi ama-neighboring countries e-Sudan, even i-South Africa, ngiyakhumbula ngesikhathi sikaThabo Mbeki nguye ngomunye wabantu abancedisa ukubana behlukane labana abantu ngoba esithi abantu bayaqedana. So kuyadingakala ukubana amazwe alomnotho onganuqinile ale influence khona ngale e-Sudan azathi ukuthi abahlali phansi bekhulumisana. Kulusizi njalo, ayisiyonto ebukekayo, ayisiyonto ejabulisayo. Khonokho kwenzakala eZimbabwe into efanayo ukuthi sibe lo mbuso obekhona ngenxa yebutho. Uzathola ukuthi abebutho vela kuzange ukuthi bebesentweni zombusazwe. ngoba into zokuphatha amalungelo oluntu lento ezifanayo ayisiyo into abayidaleleyo, ayisiyo into abayidaleleyo. So bona vele ngabantu abajayeleni ukuchitheka kwegazi. So vele umbuso wonke even onalo eZimbabwe ayisiyo into engathi iyajabulisa. Umgabo behluphile abantu kodwa kwakungasiyo into enhle yokuthi umgabo ikhithwe libutho. Ayisiyo into ebukekayo lakathi esiyona leyenzakalayo eSudan. Lakathi esinjengoba iZimbabwe zabasekhethweni kuyinto embi ukuthi sibona bebutho bekhuluma anything election related.
Amazwe aphandle kweAfrika yiwaphi obona ele khono lokuletha ukuthula eSudan?
Umhlaba wonke ulomlando ukubona ukuthi uyaphathisa ngoba singathi a particular country amazwe alama influences achiyeneyo ku-trade lalokhu lalokhuyana ama-president amaningi alabantu abaningi ababalalelayo. Obuzathola ukuthi wona amazwe angaphandle kuningi abaphathisa ngakho wona lawo mazwe lazona labona labo abantu abalwisanayo. So singaza-ke sithi a particular country but umhlaba wonke kawuncedise kube lokuthula. Kubi ukuthi abantu behlale kuchitheka igazi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Inhlanganiso yenhlelo zabantu abangaboniyo eCouncil of the Blind Zimbabwe isisungule uhlelo lokubhoda ngesigaba eMathebeleland North iselapha abantu ababulawa ngamehlo ngaphandle kwempadalo. Namuhla linhlanganiso ibise wange. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
AbeCouncil of the Blind Zimbabwe babika ukuba sebenelise ukusiza abantu baseMathebeleland North abedlula ikhulu. Lokhu besungule lolu hlelo lwabo lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ephathelane lamehlo olweviki yonke. Umnumzana uKhumbulani Ndlela owenhlanganiso le uthi umkhuhlane lo wamehlo usabalele kakhulu ebantwini asebebadala, ngakho babhoda ngezindawo ezehlukeneyo zesabelweni lesi beselapha njalo benika amangilazi kungenambadalo.
Sinceda abadala ngodubo lwamehlo ikakhulu abadalasanazi ukuthi bakithi umkhuhlane wamehlo usuvamile kakhulu. Siyabuya-ke thinasivele Council for the Blind sizobancedisa-ke abadala-ke kulezo ndawo ezabe zizikhethile sakhulumisana labo. Njengoba nje ngikhuluma khathesi besise-Victoria Falls lapho esincede khona abadala kanye labantwana abalodubo lwamehlo. Ke esikwenzayo uma sesifikile siyabaphathisa kakhulu. Sifica ukuthi abanye ababengelayo imali yokuthi babhadale iCouncil for the Blind iyanika-ke isandla sokuthi ibadonethele ibanike amanye amaglasi, njalo lamanye la aya ethengiswa abethengiswa ngentengo ephansi ukuze benelise.
Undlela uthi kusasa bazabe besedethe ngohlelo lwabo lolu.
Siyaphathisa-ke khona kusukela ngithi iMcNorth ngapha abe-Victoria Falls esilabo nje kusukela ngemande. Siyadlula njalo esinamhla sikhuluma sinje ewange. Okwanamhlanje siyababona siphakathi ukuthi sibancedise labo. Kusasa-ke sizabe sisedethe clinic khona ngale lapho siyabanika uncedo ukuthi abantu bancedakale.
Umqondisi weklinika le unkosikazi uSindiso Mhlanga ubonge kakhulu okwenziwa ngabe-Council for the Blind Zimbabwe esithi phezu komkhuhlane we-cataract kuvame njalo i-diabetic retinopathy ebangelwa ngumkhuhlane wetshukela.
Sikhangelela ukuthi nxa kuyukuthi umuntu angabuya kithi eklinikhi eMpumalanga thina asilawo ama-services okunceda ngokwamehlo. Siyaphonga uku-prescriber nje i-first line management yamehlo. Ikanti-ke bona be-Council for the Blind balolwazi olujulileyo ngokwelapha amehlo.
Omunye walaba abathole usizo kulolu hlelo unkosikazi uLilian Nyambane Munda uthi uhlupho lwamehlo lwamqala ngeminyaka eyadlulayo.
Khona kuluncedo kithi njengoba bona bekobulawayo thina sisewange, indleko zama-transport basephulela sibili ngoba sisahambi sesibalanda eduzane. Bayasihlola babe sebethatha ama-sizes amehlo. Then bese besiyasilungisela, uyabhadala i-deposit bayekulungisela. Sibuya-ke sibuya siqedisa okuseleyo sebekunika ama-glasses akho.
Abe Council for the Blind Zimbabwe baveza ukuba umkhuhlane wamehlo ovame ukuhlasela abaningi ngowe cataract ebadaleni ngokukhula, kuthi abasakhulayo bona bavame ukuhlaselwa yokuchisa kwelanga. Ezinye zendawo inhlanganiso le esizihambile eMathebeleland North zigoqela eCholocho, eSt Luke's leLupane. Ngomnyaka babika ukuba bahamba behlola abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezigabeni eziyetshiyeneyo zelizwe hatshi eMathebeleland North kuphela. Bathi njalo benelise ukuhlinza ezibhedlela abantu abadlula abazinkulungwane ezine 4,500 ngomnyaka ophelileyo oka-2022. NginguNokuthaba Dlamini, ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange.
Kulabantu abasola ibandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa besithi likhanya lisehluleka ukuphuma lamagama abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi i-TCC kwakumele ikhethe abazayimela kukhetho lolu ngokudinga abantu isebenzisa ukhetho lwama-primaries, hathi uhlelo lwe-consensus candidate selection process. Kodwa abanye bathi i-TCC iqondile. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo lomnumzana osalo siziba umsekelo wesikhulumeli se-TCC lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Uhlelo lethu selusiya emaphethelweni, sesiqedile kakhulu emaphandleni, lapho-ke ebesiqaphangele kubana sibe lamakhandidati avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu-ke sesisele kubana siqedise sonke ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwana aseleyo eHarare lakoBulawayo. Kodwa-ke kumanye amaprovinsi esaphetha-ke sesimelele ukubana-ke kukhitshwe-ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona. Kodwa in terms of the programming, ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona, ukuseleka ukubana-ke sizophumisa-ke ilisti laba bazasimela nxa ukhetho solu-anawunsiwe nguhulumeni.
Baba Ncube, uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu, ungathini ngalo?
Uhlelo lwabo Siziba lungamaqanda amahle, inkukhethi nxa ibekela amaqanda abuye-ke emahle, kodwa kungakaphumi imatsiyane bonabo. So yikho esikubonayo njalo uhlelo lwabo kayisiyo into elula. Bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini, ehlezi ebantwini ivine engathi omemba yabo. Kodwa ungakuchecka into yakhona indlela eyenzakalayo, babe befuna abantu abangamamembers, i-vetting yabo bachecka abantu abangamamembers. Kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-incharge. Kuba le mibuzo eminingi, ngingakhayela indawo ezinjengabonkayi ngayo. Venue yakhona ukuthi kuzahlanganwa ngaphi, ukuthi kuvota obani, bevotela ubani. Lama numbers kabawavezi ukuthi hhayi nangusiziba lapha uvotelwe ngabangu-5, umoya uvote ele ngabangu-5. Akubonakali khona lokho nje, njengalokhu esike sabona izanu ikwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results akhona ekhona. Umbono wakwesiziba umuhle, kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Ye, siyakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba,
kutsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezinkinga ezokuluma amazinyo asaphuma. So kukwanisa ukuba kule nkinga, kodwa silokujabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa-ke umuntu ovele ebantwini. So ngibe specific mayelana le ndaba esereza uncuko okokuqala ukubana yena ngendabana umbangazi bakhona abazama ukuthi befihle abanye bengatshela abanye iveni, yikho libona sacina simekashuthi i-commission iyapublicisa kuba abantu bonke ukubana i-caucus izayenziwa esikhathi esini. Thina hlukene lezani ukuthi thina asibali mavoti. Thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu wanominethwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu baphi, bese siya isibanga sesibili esokubana-ke abanomnethwayo bevetwe labana. Kuvetting yethu kulabanye abantu abangasiwo be-TCC.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekelo wesikhulumeli se-TCC ubexoxa lapho endawonye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiza khangela khona ukudula kwezinto. Lamhla likhumbule njalo ukuthi luhlelo lwabesifazana. Kwanele mthokazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.